A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7's Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, October the 24th, 2019. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable. I'm Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And tonight we are discussing the march against sanctions scheduled for tomorrow, Friday, which has been declared a national holiday, with the government saying the sanctions are blocking lines of credit and trade and therefore worsening the country's economic challenges.
And to join in this discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 1545 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 o'clock p.m.
And don't forget that we are live streaming live on all our Facebook pages, so you can join in the conversation right now. Please go to VOA Shona, VOA Ndebele, and like us if you haven't, or else just join in the conversation right now.
The government says all is set for the anti-sanctions march tomorrow, and SADC countries have also pledged to observe the day in solidarity with Zimbabwe to pressure the European Union and the United States to lift the sanctions, which were imposed on Zimbabwe following what was termed gross human rights abuses and electoral fraud during the late former President Robert Mugabe's rule.
And the Zimbabwe United Passenger Company and the National Railways of Zimbabwe have reportedly said that they are ready to ferry people from different parts of the country intending to take part in the main anti-sanctions march in Harare on Friday. ZUPCO says it will release buses throughout the country, while the NRZ indicated that it will run a free special passenger trains from Bulawayo and Mutare to Harare. Other marches will be held in various provinces.
The U.S. government in March this year extended the sanctions by a year, saying they would only be lifted after President Emmerson Mnangagwa has honored his reform pledge. United States Ambassador to Zimbabwe Brian Nichols has dismissed government claims that Western sanctions are behind the country's economic meltdown, saying Zimbabwe's challenges are fueled by high-profile corruption, economic mismanagement, policy inconsistency, and failure to respect human rights, among other vices.
And this has been backed by some human rights activists, opposition parties, economists, and ordinary citizens who argue that the government should fulfill requirements needed to lift the sanctions instead of overspending and not respecting human rights continually.
And First Lady Auxilia Mnangagwa has denounced the sanctions, saying they are hitting women and children harder. In a statement released today, she said, quote, "As women, we are not engaged in any meaningful activities because of poor wages or complete absence thereof. This has affected our working experiences, making the majority of us full-time housewives performing mostly household chores."
The First Lady added that children have no work to do, putting to waste investment in their education and literally killing their potential contribution to economic development. While the girl child is now getting married well below the age of consent due to poverty characterized by the absence of work, food, and sanitary pads, all because of sanctions, she said, which she says have worsened the country's economic environment.
The First Lady added that women are now giving birth in shacks with untrained midwives, no equipment in hospitals, no medicines, and some are losing their babies. Every mother out there, she said, wants to see her children working for themselves and looking after their parents as they age, but now the opposite is true. What are your views on this issue? Yabuke, uyavumelana la yini umngamongameli ukuthi konke lokho okuselizweni kwenziwa izijeziso zenyotho. Hathi yena yedwa la uhulumende ngokwakhe uthi izijeziso zenotho lezi sezenqabele ilizwe ukuthi lenelise ukuthengiselana lamanye amazwe njalo lizuze imali yokuthuthukisa umnotho welizwe. Lokho kwenzakala ke sokuqoqwe ukufolwa ukusasa ke ngolwesihlanu lapho okuyabe kulenkalakatha yokufola njengokutsho kahulumende eHarare lakwezinye izigaba zelizwe. Sibonile njalo ukuthi kuzabe kulamabhasi okuthiwa agadwa mahhala esuka ke ezigabeni ezithiyeneyo zelizwe elubhekise eHarare ukuthi abantu bayifola khona. Kodwa abanye esikhulume labo ngezigaba ngezigaba iziphathamandla zebandla lezanu PF bathe kuzafolwa kulezo zigaba bayakwazi ukuthi bahlangana ngaphi njalo bazafola besiya ngaphi. Yebo ke kufolelwani lapha. Uhulumende uthi izijeziso zenotho zetheswa ngele Melika kanye lomanyano we-European Union yizo ezibisela ilizwe emuva ngakho kufanele zethulwe. Kodwa ayakuvuma yini amazwe lawo? Abakuvumi ngoba sesibonile ke ukuthi umeli wesigodlo seMelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols wethule umbiko ekuphikisa lokhu njalo kakhethanga mazwi uhle wathi uhulumende engacatshi ngomunwe ngoba okubangela ukuthi umnotho welizwe ungathuthuki kusobala ukuthi yinkohlakalo, yi-corruption, ukungananzi ilungelo loluntu, ukuchitha-chitha imali lokunye okuningi-ningi. Ngakho uthi kucacile ukuthi uhulumende kumele alandele lezo iziqondiso aziphiwayo ukwenzela ukuthi izijeziso zenotho lezi zesulwe. Kodwa uthi uhulumende kakakwenzi lokho. Yilo ke udaba esiluxazulula lamuhla. Ngasitshayela ke ucingo kumbe usithumele umbiko wakho njengoba nje si-live streama kukhasi lethu le-Facebook. Uthumele inombolo zakho siza kutshayela ucingo kumbe umbiko wakho siza ubala emoyeni. Utsho ukuthi uthini ngalolu daba.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu nhasi pano pachirongwa chedu cheWomen's Round Table chemadzimai chatinokupai china chega chega tiri kuenderera mberi tichitarisa nyaya yezvirango zvakatemerwa vamwe makurukota emuhurumende uyezve dzimwe nhengo dzezano PF. Tiri kutarisa isu kuti mangwana pane kuronga kuratidzira kuri kurongwa iko kuti kuitwe muguta reHarare nekune dzimwe nzvimbo nekunoku kunze kwenyika. Vamwe vari kuratidzira zvakare vachiti ivo havasi kufarira zvirango zviri kunzi izvo nevari muhurumende zviri kuvatadzisa kuti upfumi hwenyika urambe uchibudirira, asi vamwe vachishorawo vachiti kwete pane zvizhinji zvinofanira kugadziriswa kuti zvirango izvi zvibviswe. Taona nhasi mudzimai wemutungamiri wenyika mai Auxillia Mnangagwa vachinyora ivo zvinyorwa vachishora zvirango izvi vachiti zvirango izvi zviri kutadzisa kuti madzimai abudirire mumabasa avanenge vari kuita uyezve vachiti ivo muzvinyorwa izvi tiri kuona vana vadiki vakawanda vachiwanikwa ivo vachirodzwa vasati vabvazira nekuti mhuri dziri kutambudzika pamusoro pezvirango izvi, asi vamwe vari kushora vachiti kwete hazvisiri izvo. Saka ndozvatichange tiri kuziva ipo pano nhasi kuti imi munoona sei nyaya yezvirango izvi, uyezve kwamuri ikoko munogona kunyora nhamba dzenyu. Makaisa zvakare makodi nhamba dzenyu kuti tigokufonerai kuti tinzwe maonero enyu, uyezve kuti zuva ramangwana iro rinonzi iro richange riri zuva rezororo muchange muri kuitei. Tanzwa zvakare kambani yeZupco ichiti iri kutumidzira mabhazi kunzvimbo dzakasiyana siyana, uyezve NRZ ichiti ichange iine matrena achange ari kubva kubulawayo nekwamutare vachiunza vanhu kuHarare kuti vapinde mukuratidzira uku. Saka vamwewo pindai muchirongwa muchitaura pfungwa dzenyu, asi regei timbowanikwa isu tichinzwa. Pane vamwe vari kunyora kuti no volume please, saka handisi kuzoti muri kutinzwa here. Titaurewo kuti muri kutinzwa here tibva taenderera mberi tichigadzirisa michini yedu. Kana musiri kutinzwa nyora ipo pano, asi vamwe vari kunyoravo vanenge vari kutinzwa saka hatisi kuziva nyora ipo panapa. Asi regai timbokupai zvanga zviri kutaurwa nebato reMDC uyezve nevamwewo vezano PF pamusoro pezvirango izvozvi. Tichanzwa kubva kuna vagadzirai chirumanzu pane zvavanga vari kutaura pahurukuro yako kokerwa iyo naJonga Kandemiri. Ataura zvakare namuzvare Gladys Hlatshwayo vebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vachitaura ivo pamusoro pezvirango izvozvi. Regai tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Ndingangoti muchidimbu kuti tipevo vamwe nguva. Choga choga chatisingakwanisi kugadzira muZimbabwe chinotengwa neAmerican dollar, asi kuti isusu tikwanise kuri $1 hunge makambani zedu adine a producer machinery kana kuti machinery yatinayo muno muZimbabwe inotengwa kunze kwenyika. Saka as long tisingakwanisi kuproducer, tisingakwanisi kutengesa zvinhu zvatinoproducer muno muzora kuti tinenge tine dambudziko reforeign currency rinova ndiro chiusa. Saka zvinobva zvaomera maZimbabweni nehurumende yacho kuti ikwanise kuita icho nechocho chinoita kuti mhuri yeZimbabwe inge inorugare.
Chandinangoda kuwirirana navachirumhanzo ndechekuti zvokwadi nyika iri matambudziko, izvozvo hazvidi kana kutombodhibheta, zvinhu zvinongooneka nekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvatambura zvayaura unonga svosve nemuromo. Asi nyaya iri kutaurwa navachirumhanzo kuti vana veZimbabwe vatambura nenyaya yezvirango zvakaiswa nenyika dzekumavirira ndo manyepo chaiwo anonyadzisa. Vachirumhanzo vanoziva kuti bato ravo rezanupiyefu ndo bato ranetsa, ndingati ndo sanction guru, ndo chirango chikuru chenyika ino. Mabiro anoita vanhu vemuzanupiyefu asati akamboonekwa pasitani. Takaona isu zvakaitika pakomanda agriculture, vakanyangarisa mari inosvika $3 billion United States dollars. Vari kutitaurira iwo kuti havawani mari yekunze. Hongu havawani mari yekunze yekuti vatenge mishonga yekuti iwe neni tirarame muchipatara. Asi mari yekutambisa yekuba ndo yavanowana. Ndofunga munoona kufamba kunoitwa navamunangagwa. Zvinoshamisa kuti chokwadi inyika here iri kunzi iri kushaya foreign currency.
Zvono zvinonyadzisa ispecial mashoko akati saiwa kana chitarwa neDC. Ndofunga Zimbabwe yese inozviziva kuti zvirango nhasi zvationesa moto izvi zvakakumbirwa neMDC. Iyo America pachayo government inoti kana ichida kubvisa government power isingaindira nezvido zvavo vanoti economy must screen. Nokuti tarisai agenda yavo ndeyokuti imimi vanhu vatema ivhura munoda iri ridzorerei kuvarungu. Ndonhamo ndosaka muchiwana leadership yese yeMDC hakuna kana umwe chete unomunda. Nokuti vakanzi navarungu mukangova nomunda zvoreva kuti hatikusapoti.
MDC haisiyo yakadana zvirango. Zvirango zvakadanwa neiyo pati yemukoma wangu wandiri kutaura naye. Pati yemukoma wangu uyu yakauraya zvizvarwa zveZimbabwe. Tine zviuru nezviuru zvemaZimbabwens zvafa zvichiurayiwa nepati yeZanupf.
Apo tiri kunzwa isu tapedzera kunzwa kubva kuna muzvare Gladys Hlatshwayo vebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Tikazonzwa zvakare kubva kuna vagadzira chirumanzi vakamirira ivo bato reZANUPF. Apo vanga vari kutaura ivo vachikakaradzana panyaya yekuti zvirango izvi zvakambobva kupi uyezve zvinorevei. Saka pindai muchirongwa tionesane kuti imi zvii zvamuri kufungawo nechiitiko chamangwana uyezve munoona sei nyaya iyi yezvirango. Star
yebo ke kulaba vasandokusixhasa ke sixoxa ngodaba lwezijeziso zenotho ke zethiswa yile Zimbabwe. Sibone ukuthi kulokufola kusasa ukuqoqwe ngohulumende ukuthi kwenziwe ukusolwa lezi zijeziso njalo kukhankasela ukuthi zesulwe. Siyezwa njalo ukuthi ecingweni sile umhlonitsho wethu wakuqala unkosazana Latisa Banda Sibongile, yena ke ngoyebandla lemthwakazi Republic Party uselupane emaphandleni khonale awelupane. Siyakwamukela ukuhlelo
ongantombezana.
Siyezwa ke ukuthi kulokufola lokhu kokusola izijeziso zenotho uthini ngakho? Ungathi lina liyakuxhasa njengebandla lakho njalo lingaphatheka kokho?
Thina njengebandla lami vele asikuphasi lokho njalo asisoze singene ehlelweni oluqondane nezanupiyefu lokuxhwala kwabo le-corruption yabo. Yikho thina si-MRP sifuna ukurestore isizwe sethu esakwamthwakazi ngoba nalawo ma-sanction abakhala ngawo ngama-targeted sanction ayisiwo ma-sanction aqondane nelizwe. Nanko bayahamba bayagcwala konke amazwe ngaphandle kwe-UK ne-USA okutshengisela ukuthi bona bakhalela ukuyangena e-USA ne-UK but kwezinye izindawo behamba besiyafika. Mawi kuti lawo masanshini sibi labazizi ubuhlungu indaba bengazange bathuthuke ngamadiamond wona lawo akade ekhona ethiyazwa kodwa ngenxa ye-corruption behlulekile bona ngaba bathi bekhampena besenze njalo amasanshini abalawo ngawe-corruption yabo kabaqalise ukukhankasela i-corruption yabo ukuthi kayiphele andubane bakhulume ngamasanshini angama-targeted sanction.
Yes, yes, anjalo unkosikazi kamongameli unkosikazi Auxilia Mnanga kwalaphuthi okuningi okuhlupha besifazana kwenziwa izo izijeziso zenotho lezi abesifazana sebebelethe ezibhedlela kungela mithi abanye bafelwa ngabantwana bezalwa abantwana balamsebenzi konke lokho okuziwa ngabafazi labantwana kuvelela kuzijeziso zenotho.
Ungathini ngalokho? Ukuthi laba bantu sebathanda ukukhuluma amanga kakhulu. Yebo kambe kupolitiki siyazi ukuthi umuntu uyabe ekhuluma esengalezimithiyo. Kodwa ungasenga ezimithiyo ngempilo zabantu kuzisa ubuhlungu. Bona abakhuluma ukuthi imitshina ababeyitshontsha ezibhedlela phakathi kwesizwe sikamthwakazi babezisa ngaphi? Ngoba imitshina yathengwa kodwa bakususe ezibhedlela amaphilisi abakhona amaphilisi bawatsho akulanto nje ongayibona iphila phakathi kwabantu laba abakakhulumende wezanu-PF kugcwele ukuqhala le-corruption nje kuphela nje cha ukubulawa kwabantu ukufa kwabantu bethu labazukulu bethu nonhlupho eziphezu komuntu ongumama zidalwe yiyo yona izanu-PF ekade ihuquluza umnotho welizwe kusukisela ngo-1980 kuze kufike manje ngakho ukuthi bengikhona bekhuluma ngama-sanctions beqala ama-sanctions kodwa bona beyibo abayibo abaguguda ilizwe umnotho walo asikubone kuliqiniso lokho njalo asikuvumi thina abaqale bona basitshele nge-corruption leyo esiyaziyo esiyizwayo eyinye sebechaza nabona bodwa ukuthi bayenza kanjani bebulala umnotho welizwe.
Yebo ke siyabonga sithemba sizazisuza ke iziphathamandla zebandla lezanu PF lanxa izinye beke sikhulume lazo besala bethi hayi lokho okuchoyo mabhanda soqiniso bathi yizo kanye izijeziso zenotho lezi ezibulala ilizwe njalo bayatsho ukuthi umongameli Mnangagwa uyazama ukulwisana le nkohlakalo ngoba nanku phela sowafaka i-anti-corruption commission yokuthi ikhangele lolu daba kodwa ke ubambe khonapho ke ecingweni sizaphenduka kuwe uphendule eminye imibuzo sesilomunye umhlonitsho.
Aiwa kune abo vachangobva kupinda muchirongwa nhasi tiri kutaura isu pamusoro pekuratidzira kwakarongwa mangwana muHarare asi tiri kunzwa kuti tine vanyarikani vedu vakamira pari zvino tina muzvare Gladys Clutch kwayo vebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa tinokuchingamidzai pachirongwa. Hello.
Hello.
Ehe, aiwa, ndofunga foni yenyu iri pa delay taita sweto kuchingamidza ipa chirongwa.
Ah, maita zvenyu sister Marvelous.
Ehe, tinoona mangwana pari kurongwa kuratidzira imomo muHarare nekune dzimwe nzvimbo panyaya yezvirango zvakatemerwa nyika. Imi muri kuona sei zviri kurongwa izvi sebato reMDC?
Isu sebato reMDC tiri kuona sekunge zvinhu izvi zvinopedza nguva zvinopedza mari uye hazvina zvezvinobatsira kune maZimbabwe. Nyaya huru yanesa munyika inyaya masanctions ari local masanctions atiri kuona apihwa zvizvarwa zveZimbabwe nehurumende yezanu-PF kubva 1980. Vana veZimbabwe vatambura vayaura muzvipatara hamuna mushonga. Vana veZimbabwe vari kurohwa nehurumende yezanu-PF. Nhasi chaienda ngendiri kurufu kwamukoma Hilton vhenda vatinoziva kuti vakaurawa vakarohwa nemapurisa vakashaikira mushitoki. Saka nyaya dzepolice brutality ndiwo masanctions atinofanira kunga tichitarisana nezvawo. Tikatarisa isu mapurisa anogara ari pahedquarters pedapo pa MRT House, pa Mugen Richard Changire House. Munguwa zaka siyana siyana, wachishunguru dalani, mudoroba. Kikatarisa isu, niyaze ufumi, niyaze uori, corruption, ya nesa mzibabwe do jirango. Katino fana kutati chitarisa neza aso isu.
Mm-hmm.
Saka, niyaze kupila na elections, no jizi ya isu kutu 2018, election yaka bilirwa. Kikatarisa kumashure kweza kutunona ma elections, ayibilirwa ndo jirango, ja iskwa. Kawana le Zimbabwe, ne kubu, nshichiswa ne zanu pifu. Ndo jirango, shatio fana kutarisa. Noti jumejita jirikuta urwesho. Chokwa di, shatio kituwa ne zanu pifu idambe chaifu. Kukuti wano, wano noti chukuno ita gala. Chono nituwa music, tishitamba, tishijiga, tishidi, kuti masanctions aendi. Mushito shandisa, Maria kawanda chaifu. Yukuti ingadai chendisi kwa kuna, kuna na chiremba, yes, kutuwa na chiremba yesu, shiraku la titira. Vali kwa strike, wakiti urumende iwe zere, salari yavu, kutuwa wano upenyu urinani. Asi urumende kutuwa atina mari. Asi wali kufachura mari, wakipeza mari, wakita shute shawari kuitesh. Jema, je anti-sanction, machi. Masanction haendi nekutuwa nwa macha. Masanction anuenda, nekuti maita marifondi. Mamira kura ya vanu, vamira ma internal sanctions ati kutuwa nesha wa. Ndiyo tunofana kuitu kwa kutima sanctions aende.
Imbobata ima kadaro, mshware search kwa yotineve, eve, zanu PF varipo upa nupanare. Kuma simba mjuru, tunokuchinga mizai, ne mufaro, pindaye umu, sana nguru, kuti imizu, wala mangwa na raka, kosha sei kubatorenyi, uyeje mchipindu rao, nesha angaju kutuwa urwa na mshware search kwa yo.
Magadiko mesevo atereri. Tinotenda kuti matipo ungana wekutsanangura kuti zviratidzo izvi zvakakosha pakuita sei. Zviratidzo zvakakosha nekuti zvo isusu tinofanirwa kunzwikwawo kuti zvo senyika zvakaiswa pamusoro pedu zviri kutitadzisa kubudirira, zviri kutitadzisa kunokwereta mari, zviri kutitadzisa kuita zvinhu zvakawanda zvinoincrisa productivity munyika medu. Saka patinoratidza paya paya tichisenda message kune vanhu vari pasi rose kuti tinzweiwo and tikuda kusunungurwa pazviratidzo panyaya dzakaiswa pamusoro penyika yedu. Saka zvine basa, ndosaka zvichiitwa pasi rose and ndikutofara kuti mangwana tikuratidza kuti zvo turn out yatinenge yakasimba, vanhu vanenge vakamira nesu not just munyika asi maneighbors edu, nyika dzinoshamwaridzana nesu dzinenge dzakamira nesu tichitaura chinhu chimwe chete.
Mambobata makadaro. Sa yebo ke lapho ke siyizwa ke abashonitshwa bethu bekhuluma ke ngalokho okwenzakalayo ke nxa usanda ukusixhasa khathesi. Sikhuluma ke ngokufola okuqoqwe ukuthi kuzayenziwa kusasa kusolwa izijeziso zenotho ezetheswa eleZimbabwe ngamazwe aphetsheya. Njalo siyizwa ukuthi ecingweni ke silomlaleli wethu uMoyo. Siyakwamukela ecingweni.
Yebo.
Ye, ungasinika umbono wakho ngodaba olusekuthi.
Ye, mina angiboni. Amboni ukuthi kule sense khona konke abakuzamayo. Ngoba ngani izijeziso lezi kathi zifakele bona abakhulu bezani pifu. So, abantu generally bangena nje khona. Ngibuye futhi la kambe MDC ngafakela abantu iye wacelela amasanctions abantu ababavotelayo njani. Akuzwakali lokhu.
Kodwa lapha akuzwile ke sile siphathamandla sebandla lezanu PF ecingweni usitshelile usichasisele ukuthi hayi lokhu kuthinta wonke umuntu njalo eleZimbabwe liyehluleka ukuthi lenze kuhle amanye amabhizinisi alo ngenxa yalokho. Awukukholwa na?
Angikukholwa mina lokho.
Hayi, ukuyini obufuna kwenziwe ukuthi useZimbabwe wena ubungawuxhasa yini ukufola lokho?
Hayi, ngakuvele kangini nesihluphi ngalokho mina.
Ye, ungaphi kwelizwe?
Nanse makhaya.
Ngapi kwangkhona?
Nse matsawu.
wematsawo tikhona ngapho yese zokuthi kuchisa hayi kuyachisa kakhulu lezi inkomo ziyacuba lamanzi aswelakala
kuvele kunzima kakhulu izulu liyana ke kuna vele
bona ke bese bese
yapha lapho ngendlala njalo
bese kuthi izitheso zenotho phela zenza kube wesi ke khonoko
kayifiko vele lokho kwehluleka kwabo lo
Hayi uzwa ke le umbono wakho mnumzana Moyo siyabona.
Siyabonga la.
Ye umbuzo ke lo uzile ke Nkosazana Banda ngithemba lokho khona ecingweni uyezwa ukuthi uthini umnumzana Moyo uyavumelana la kukhulumayo yini?
Ngivumelana naye Ntombe Ndala ngoba akuqondana ngalathi lokho kwamasanctions. Ngoba kusasa bazagcina besitshela ukuthi izulu kalini nje kungenxa yamasanctions. Bona ama-sanctions lawa bayakwazi kuhle ukuthi ngikhona a-targeted. Bathi bona bethutha bebulala i-industry, bebulala i-farming. Ama-sanctions angikhona ayengathi khonapho. Bethatha amaplazi, beqotha abantu ababelima bona besehlule kukulima. Ama-sanctions angathi. Ngoba nga i-farming yayi-right. Ngesikhathi lesi kathe sesihlangana nendlala. Abantu ngabayadla bayasutha. Ngale zifuyo ziyathola ukudla okuthile njengakhonokho okwenziwayo okwesilungu utshani obubekwayo zidli. Kodwa ngenxa yokubana ba-corrupt abantu laba ne-corruption leyo abanayo isizibazisa bona ubuhlungu yikho sebeze beqamba amanga besithi bayabhikisha emgwaqweni. Ubaba uMoyo uqinisile kakhulu ngoba thina kukhanya ngani ithina abantu sesivalwa amehlo kodwa sikhangele sibone ukuthi abantu basiqambela amanga lapho.
Ye ukhulume njalo ngokwenzakalayo esigabeni sakhe eMathebeleland South wena uvela eLupane ungasitshela ukuthi kuyini okwenzakalayo lapha lakho kulobunzima yini lobo obukhona esikuzwa lapha kokukhulunywa la ngumkamongameli ukuthi ezibhedlela abafazi omama babeletha nzima akulamithi kulobuhlupheka ilizwe. Kuyini okubonayo eLupane?
Ntombe Ndala kuyesabeka ubaba uMoyo kukhuluma yikho kanye okwenzakala eLupane. Ngoba nxa uzabona imifula ekade inceda abadala nabantu nezifuyo isitha lanxa usithi wagebha kakuphumi ngisho nengcosana yamanzi ziyasuba inkomo sezibulawa njalo nje ukuthi abantu bathole isithebo kumbe bathengise bathole ukuyathenga impuphu. Ayikhona ukuthi bathengisele ukuthi bayathanda bathi sebethengisela ukuthini bayethola impuphu benelise ukudla. Kuthi emaklinika akuqali namuhla nxa umama kamongameli ezaqalisa ukubabaza ngamaklinika ukuthi akulamithi. Imithi ibizele ingekho ngoba nxa kade besithi khona kudala abantu babephiwa iparacet kuphela ukuthi bahambe thenga imithi. Kathesi vele kakusela nothi yona iparacet akulalutho. Uzokuthi lalaba ababulawa iligcikwana ikhothi ayitholakali kayikho. Kambe ngangamasanctions yini? Ngoba ikhothi kade ikhona izolo, iparacet kade ikhona izolo. Njalo sinabo dark labs ababeyibo ababesenza imithi kuleli ilizwe lakithi. Sinabo varicam labo bani. Yebo ngazi khona ezinye izinto ezincane ezingabe zifunakali. But akuthi ukuthi amasanctions lawo angabavaleli ukuthi bathole lezo zinto ukuthi bazenze. Ingani izolo besizithola, kungani namhla singasazitholi? Kungenxa yokubana i-corruption yabo isinuka phu. Abayekele ukuqambela ilizwe lamanye amazwe amanga bebe besithi ama-sanctions bekwazi ukuhle kamhlophe ukuthi i-targeted sanctions. And bona ngabakhangelana nempila kahle yabantu kulokuthi bona bakhangelane nezinto zamanga bamothe imali bebhikishela ama-sanctions abakwazi ukuthi ngama-targeted sanctions. Abantu bayasafala ngemakhaya.
Sizabuya kuwe njalo siqhubekeke sesikhangela okunye okuhluphayo okungekho ke ezibhedlela ke sithathe omunye umhlonitshwa. That there is Latisa Sibongile Banda from Lupane. She's saying Indeed, what the First Lady is saying about no equipment in hospitals, stillborn babies, is true. They see it even in those areas, but she's saying it's not sanctions. The government must rein in corruption.
We have a caller on the line. Hello, Tina Mainiko Varipa Nare. Hello, Mainiko Makadi Enyu.
Hello, Makadi, this is Mave.
Aiwati. Mungati po pungwa zenyu rene nyayeri mugangwe.
Zveshuwa inini ndinotoshamisikawo kuti vamunangagwa vari kuita kukokorodza vanhu kuti vaende navo vanomachisa vanhu kuti uyai muzomacha tibvise masanctions asi vanoziva zvokuita. Zviri kuitwa nezanu PF izvi zvakangofanana nemunhu ane shamwari yake womuudza shamwari yake zvauri kuita shamwari hazvina kunaka siyana nazvo izvi. Usashungurudze mhuri yako, usashungurudze mudzimai wako, vachengete zvakanaka. Munhu iyewo tokutsamwa enda unodaidza vamwe kuti uyai muzvimudzira zvari kutaura nemunhu uyu. Unomuita sei shamwari yakadaro? Utomuudza kuti handichakwanisi kutamba newe, handichakwanisi kutaura newe. Ndomasanctions, ndo ari kunzi masanctions ikoko nokuti America yataura kuti aiwa, batai mhuri yeZimbabwe zvakanaka, batai bhadharai zvikwereti zvenyu nenguva. Voti kwanzi tapiwa masanctions. Voti kwanzi chero muzvipatara hamuna mapiritsi. Ko vachivenga vakaendere kunotenga mapiritsi akaexpire. Vakauya nemapiritsi kutoshuwa kutokwira ndege kana kuti uya nemapiritsi akaexpire kuuya kuzoisa muzvipatara. Masanctions here iyayo akavatuma kuti vadaro.
Saka imi semaonero enyu zvii zvinofanira kunge zvichiitwa pari zvino? Tichiona kuti vazhinji vamwe vari kutochema chema kuti tiri kutoona kuti mangwana zuva iri ratonzi holiday, uyezve nhasi taona amai Auxillium Mnangagwa vachiburitsa zvinyorwa zvekuti masanctions aya ari kuita kuti vana varodzwe vachiri vadiki, asi vamwe vari kupikisawo. Imi munoona sei zvavari kutaura izvi?
Zviri kutaurwa namai Mnangagwa zvisiri izvo, sezvo ivo vachiti vanomirira madzimai maMnangagwa. Vakamirira gonyeti here paakarohwa nevanhu? Hatina kumbowanzwa vachitaura. Vana Farirai pavakasunga vachiswa mujeri, hatina kumbonzwa zvavakataura kana masanctions iyayo anoti kuvanhu vanhu vachimbundikidzwa vachinzi musataure, hamuna freedom of speech. Masanctions here iyayo mai Mnangagwa ngavarege kudaro, nokuti vana veZimbabwe vanotambudzwa. Ikonomi iri kuyatadziwa navamunangagwa vari kutadza kuigadzira zvakanaka nenyaya yecorruption. Ndiyo number one. Corruption yauraya Zimbabwe. Madiamond arimo munyika umu, dai kuchinzi akanatsobatiwa zvakanaka. Mwedzi nemwedzi vanhu vangadai vachipiwa cheki. Zvinoitwa vanhu vekualaska vanopiwa cheki pamwedzi woga wega nenyaya yeoiri yavo iriko ukoko. Tisadiri vanhu vangadai vachitopiwa vanhu vachibhadhara mari kuchikoro vasinganesekani, dai vanga vabata ikonomi zvakanaka. Hazvinei nemasanction izvi.
Maybe your last word in English, Mainiko, as a roundup. So what do you think is the way forward? We see tomorrow is really lined up. SADC is saying it's behind the government of Mr. Mnangagwa, and ZANU-PF will be demonstrating. What's the way forward now?
Like Mr. Timo said, marching on the street will not get sanctions removed. What is going to get sanctions removed is respecting human rights, respecting individual liberties, respecting people, stop arresting human rights activists, have free and fair elections. That's what they are being told to do. Mnangagwa is being told, take care of your family, stop the corruption, don't take money and fly all over the country and leave your hospitals with no medication. Charity begins at home. Take care of your home first, and follow what you are supposed to follow, human rights laws, and everything will fall into place.
Thank you so much, Mainiko. You have a blessed day. We will catch up with you again. Thank you so much. We are just hearing a contribution there. You know, people seem to be really divided about what to think about sanctions.
Yes.
I don't know, you know, but let's go maybe back to Mr. Mujuru. Note we finished off with Ms. Klachkwayeva Mujuru. Mamuru kunzwa zviri kutaurwa naMainiko. Vari kuti ivo, imi veZANU-PF muri kuziva mushonga wekurapa chirwere chemasanctions, sei musiri kuutora pane kuti muende muchienda kunoratidzira?
wanga wachi explaina kuti zo kuratidzira akushande isu tinoti hachisi chokwadi ichocho. Even takatarisa kunyika dzakaita sana America na UK, civil rights chaiyo yakadonizwa nekuratidzira. Kuratidzira kuexpressa kuti zvo zviri kuitika hatisi kufara nazvo, hatisi kufara kuti imwe nyika inoita zvirambo pamusoro pedu isusu totadza kuriritira mhuri yedu. Zvakafanana na baba vanoenda kubasa vasingatambire mari zvatigo kumaonero edu isusu. Baba vakaregedza kutambira mari, mhuri haiite mari, yoshaya mari yekuendesa vana kuchikoro, yoshaya mari yekuendesa vana kuchipatara, zvichinetsa zvichidaro zvichidaro. And chimwe chinhu chinofanira chinokosha se women's round table. The biggest impact on sanctions to a degree is on women. Because amai ndo anotarisa kuti mhuri yadya here every night. Amai ndo anotarisa kuti vana vana chekupfeka here, vana vaenda kuchikoro here, vana vaenda kuchikoro vakapfeka chii. Wese mutoro unoiswa pana amai. Saka for as long as nyika isina mari, pressure inoramba ichingoiswa kuna amai. Nezuro ndakaenda maarchives ehistory ndakaona interview ya Ian Smith achitaura nyaya yemasanctions. Achiti zvo, at large, the most person affected by the sanctions are the poor, never the rich. It's the poor people on the streets. Saka vanhu vanoshupika vaya macommunities kwedu, mumaruva, nemuma high density suburbs. That is the largest population segment of our population in Africa on sanctions. Saka isusu kana takutanga nyaya yekuti handi tinoratidzira, tikuratidzira kuti zvo hama dzedu idzi dziri kushupika idzi dzakawana mabasa, dzakawana zvekuita, nyika yakatanga kuita upfumi zvakare inotanga kuriritira zvipatara nerikuriritira mhuri yakarema iyi. Ndosaka tiri kuenda kunoratidzira.
Maybe if I may come in there, Mr. Mjuru, some are writing here on our VOA Shona platform that as ZANU-PF, you guys will actually be demonstrating tomorrow, but you have in the past stopped demonstrations by the opposition, especially MDC led by Nelson Chamisa. Why are you giving yourself the right to demonstrate and not the opposition?
Demonstration, especially, even I'll give you a good example, people that live in the Washington, D.C. area. In D.C., you know that you need a permit to demonstrate. In fact, D.C. does not belong to the federal government, to the district. So if you demonstrate, you don't have a district, you don't have a permit, you don't have a federal government, you don't have a permit, you don't demonstrate. Imagine MDC, you don't have a demonstrator, you don't have a chaos, 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 you don't apply a permit, you don't have a permission, you demonstrate. In the MDC, you don't have a demonstrator, you don't apply a permit once. You say, you don't have a chaos, you don't have a chaos, you don't have a apply a permit. Wanopiwa mvume nemapurisa sezvinoitwa pasi rose ndokuti vademonstrate.
So I think you have a caller. Yeboke silo
mnumzana Mbongeni Sithole ecingweni, siyakwamukela kuhlela.
Yebo yebo mama Lijani.
Hayi siyaphila, wena ungaphi kwelizwe?
La ngisegoli.
Oh, ekhaya kodwa ubuya kuphi?
Hayi kambe yakhonala ukukhulunywa.
Okay. Hayi kulungile, ulalwe ilungelo lelo, ungasinika umbono wakho ngalolu daba.
Ya kusasa ke njalo kulilanga elikhulu abadala bathi ikhalide liqhelesile kusasa. Wonke umuntu aphume ngobuningi, kube baphuma ngobuningi babo bonke abantu njengoba sekwenzeka la iholiday wena zani leyo. Abantu kube baphuma ngobuningi babo bahle bahambe kwandlela ezitaradeni bangasasuki ezitaradeni abantu bahle bathi mnangagwa nilanga lakhe namhlanje lokuphuma tmsebenzi izanopaper tmsebenzi kube abantu bezimbabwe babambana nje konke nje bahle bayiyenzeleyo nto ifike yifinali kusasa bahambe bayehlale ezitaradeni lapha izanopaper izitmsebenzi bahle bathi namhlanje vela sisasuki la ngoba nilanga lakhona lelo angithi amapholisa kusasa achaya abantu amasosha sasa ashaya abantu angithi
kambe kulula yini ukuthi benze njani
bakhe kubuyaphakama bahambe ngobuningi bahle bathi bona lapha abakhona basasuki umsinangagwa kahambe nezanupiyef
yeko
kwamasaitshizi ngokwabo nezani yabo akulalito abantu abazitho ngamasaitshizi wasasa kwiholiday abantu abaphume ngobuningi bahle bayemisa izanupiyefu umsebenzi kuphele ngayo.
Ye, nxa ubulalele lapha ecingweni sile siphatha amandla sebandla lezana uPF umnumzana Simba Mujuru lo Nkosazana Gladys Hlatshwayo we MDC kanye lo Nkosazana Latisa Sibongile Banda weMthakazi Republic Party wonke bakhuluma imbono etshiyeneyo kambe lokho kungaba ukuthi umuntu usekela liphi ibandla kumbe kuya ngokuthi iZimbabwe yilizwe la.
Hayi, eZimbabwe laphayana inkinga yokuthi ikakhulu siya ngezinhliziyo zethu ezimbi. Abantu beZimbabwe banenhliziyo ezimbi kakhulu, yikubona izane phezu ingabhula ukutshiya umsebenzi. Iza yinhliziyo embi nesathane. EZimbabwe seyivela isikhwama sakhe. Izane phezu seyivela bona khona. Kuphele kokuthi bona kube yibo abadla kahle. Ngoba sikhuluma amazwi ama-sanctions noma ekhona bona bayafutha. Izimali ziyatshontsha khona phaya. Akula nje enye into ekhona. Izane phezu yona ihlulekile. Kube iyatshiya umsebenzi nje kuphela. Abesilekile noma bengatete akula lithele ngesiza basayini nangithi wonke umuntu eZimbabwe akasukume ayisitaradini ahlathi mnangagwa namhlanje status down noma kusasa amasosha ashaya imuntu angithi amapholisa ashaya imuntu. So abantu abahle bahambe linanga lawo lilela ukuthi uma befika esenta abahle bachange babe yingwe bahle bethi mnangagwa namhlanje linanga lakho lokuthiya umsebenzi khula uhambe nama-sanctions akho sasa nje kusebe.
Yebo ke, hayi siyabonga umbono wakho mnumzana Sithole.
Yeah, ngiyabonga kakhulu.
Yebo, a very controversial opinion from our caller Mbongeni Sithole. They are saying people should go out in multitudes, but to ask President Mnangagwa to step down and never leave the streets. So he's saying because there will be no one hitting anyone, the police and the soldiers won't be hitting anyone. That's his view. He's saying because corruption is rampant in ZANU-PF. But I was also reminding him that we have spoken to the government officials who say President Mnangagwa is trying to rein in corruption through the Anti-Corruption Commission and other issues. And they also have their own what they call is their own evidence on how the sanctions have affected the country. But before we go to other guests, ngicela ukubuza lo umbuzo kuwe Nkosazana Banda ukuthi uthini wena ngombono kaMnumzana Sithole. Awusiwo lwana yini ukutshotshozela abantu ukuthi kube lodlakela umbubona ingani kungaba lokuthula?
Abantu bayenelisa ntombe endala ukuthi batshengisele kungazange kube lodlakela.
Mhm.
Kaye ZANU-PF ilelungelo lokudemonstrator abantu babe bengithelwani ilungelo labo lokudemonstrator betshengisa ukungathokozeli into eziwa iZANU-PF ngoba nxa besithi bayademonstrator phakathi kwezikhathi la abantu bayavalela bayavotha. Njalo i-correction engifuna ukuyenza kubaba uthanga ubani ngusithole lo bekhuluma.
Ye, umnumzana Mbongeni Sithole.
Ye, esithi kumele kutholwe i-permit. Mina angikwazi ukuthi ngithola i-permit yokuthi uye demonstrate. Mina ngazi ukuthi i-police notification. Yikho kwesinye isikhathi kusho ukuthi thina abantu leZANU-PF sizahlala singaboni okufanayo. Ngoba iphepha lelana yi-police notification, not i-permit. Nxa kuyi-permit kusho ukuthi iyabe isilezinye izinqumo. Ngilande uMnangagwa nxa e-serious nge-corruption. Yena nguye okuqala okufanele ukuthi ngawusejele lama-ZANU-PF members abo. Ngasoze atsho ukuthi konkana yena u-serious nge-corruption kungakambi lo muntu osebotshiwe. Sezwa kuthiwa kulesiphathamandla seZANU-PF esibotshelwe i-corruption.
Mhm. Yebo ke siyabonga kusinwa kudedelwana ke siye kwabanye.
Let's take a caller before we go to Ms. Clutch Kwayo, who's been holding on for a little bit. Hello, caller.
Hello, Murise.
Ai, what? What did you tell us? What did you tell us? I
told you, Zimbabwe.
Ai, what? Top 10 years, you tell us? I know,
I'm not telling you. 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 Nekuti pakaiswa 2% asi masanction akaiswa vakabvisa US achiti turesa bhondi vakakurova vanhu kwavanoita masanction here uyezve kutiramidzwa midhemo masanction here zvese zvavanoita muno ZBC chechai haibvumirwe kubvisa zvinhu zvemudc voti masanction chese chinoitwa muno mhanda tichiti chawe zano chete avabvumire kuti zvinhu isusu vamwe titaure ukataura runzi rwemdc unorayiwa saka inini ndinorwadza nezvinoitwa nezano zvimangwana havangaenda havo vanoda kuenda notemesa mari dzoni kudhura kuruta makombi nokuti chikafu chicho chakakwidzwa masanctions petrol inokwidzwa hatichazoti zvinzi zvamwe nyepera masanctions takararama isusu tisimavhe mugaba aripo masanctions aripo tichitenga chingwa 90 cents hapana zvaingoni masanctions asi vanhu life yedu ichitoende mari dzedu dzataihora dzichitokwana but nhasi kwaye munangagwa adonyepera tanzi zvinhu zvakwira noda kuti masanctions ndoakatiitira kudaro zvinhu zvakwira noda kuti chamisa nabiti ndo vakaenda kunze nokumbira masanctions pakatangaswa masanctions aya anachamisa ngari kuteresi vakabvina nokumbira nokuti zvonzvo zvinhu zvacho zvava zvatonyanya but masanctions angatoripo munangagwa ari kutonyepa akadzotonga nyika chete ngaangotaura pachokwari kwete oda kunyepa tanzi masanctions nokuti zvonzvo munhu tikada unoita dm anzi masanctions vanhu endovaratidziri nezviro vanhu enzoda kuratidziri nemvura kuti mvura kunokwiri kunetsa vabva varambidzwa
nemapurisa
mapurisa ako mapurisa ndezanupf munomukanomhangara nyaya yako haitomboni konzi yafamba
seukaenda kumupurisa anokuti hai zimirai ndikuratidzei kune n'anga zvinhu zvenyu zvamabirwa zvidzoke saka masanctions here mapurisa asina kana chaachaita muno muzimbabwe kuti mdc yacho inotaura kuti tiva kuratidzirawo vana vachema nenzara masanctions here kurambidzwa kwatinoitwa bond noti riri munomu ratakanzi tisenzesi ariwaniki kana mumabhengi rinowanika mustreet mune vanhu vavo vanopa kuti varete masanctions here zvine chekuita neamerica here izvi vavasatidaro kunge
sezvotisenzesa
vakatishandisa kunodzinga mugabe uku tikaswera tiri murodzi tikazvimba tsoka nhasi uno akutibata rafuno nhasi uno ati ndokupai mabasa mabasa aya amashaya izvozvo hakuna mabasa acho ashati anomawana kupi woti hanzi masanctions nhasi uno ada unotisenzesa unoswera tiri kunational sport torara ikoko nenzara nzara iri kuno kuzimbabwe vanhu vamwari muri kungonzwa iri kurwadza kungoti vanhu muri kure veduwei vanhu vezano vari kutaura vadai vatinzwirawo tsitsi nzara iri kunoku yakaoma vana vari kubuda mumba vasina kudya kuswerera tozodya manheru ngavatinzwirawo tsitsi please haasi masanctions asanyepa munangagwa 2% haina kuiswa nekuamerica yakaiswa namutuli muno muzimbabwe ngavatinzwirawo tsitsi haasi masanctions bond noti nderemuno haisi mari yekuamerica ngavatinzwirawo tsitsi haasi masanctions vasasenzesa vanhu vasatishandisa munangagwa nemhuri yavo nekabhineti yake anogara akataura every time tinoteerera kabhineti chete dai vanhu vese vezimbabwe vainditeererawo zvinotaura munangagwa ngaaisumuke iye nekabhineti yake nemasoja ake anoda kuti ndo vari kuita basa nemapurisa onomacha ruzhinji rwezimbabwe osiyana naro because anoti ndinoda kabhineti yangu vamwe vesanzi vabasa navo nemasoja angu ekuti ndive vanhu vakangoda kukomplaina kuti zvinhu zviri kudhura ndoti masoja angu svamanyaenesa munyoro ndofunga munomunzwa achizvitaura every time murume haana tsitsi zvake murume akaoma mwoyo murume anonzi munangagwa mwoyo wake wakaoma nemudzimai wake anonyepera kutema pamberi pevanhu vasati daro mwari anovarova neshamu kuna mwari anorarama kumusoro kudenga uku please ngavandinzwewo munamato wangu
muri ipapo manyoni tiri kunzwa chokwadi manyatsotaura zviri pamwoyo penyu pane vari kufamba here vachinyatsotaurira vanhu kuti vanzwisise kuti chii chinenge chiitika mangwana kwakamira sei kwamuri ikoko
chiri kuitika muno special semuno muharare iva munangagwa vari kutozviziva vega vari kunototora vanhu samwe muno tete mavheka hamuna munhu wemuno muharare nenhamo yatatsamba ari kuda kuenda kunoshandiswa vanhu varingoti pavanenge vangoonana chero musingazivani mungave kana mukombi vanhu varingotanga kungotaurira kuti vedu vekushandiswa hatichadi
aiwa mashoko makukutu tinokutendai chaizvo manyoni
nemiwo muve nezuva rakanaka
aiwa pakanaka pakadaro mai muzvare Gladys Slach kwayo tokumbira riregero ndozoti takumisai kwenguva yakati manzwa vari kutaura ava vari muharare tipewo pfungwa dzenyu
aiwa inini zvangu ndiri kungofara zvakanyanya kuti zvizvarwa zvezimbabwe zviri kunyatsa kunzwisisa dambudziko ratinari handina kana chekuwedzera kana kusubtracta pane zvanga zvirikutaurwa nevanhu vesara zvekunyatsotaridza kuti vanhu vari kuandastenda kuti problem iri kutaurwa nezano haisiyo problem problem izano pf ndo problem yatinayo muzimbabwe ndovari kupunyikidza kodzero dzevanhu ndo vari kuba mari tosanga tinoziva isusu kuti mumwedzi dzapfuura izi public account committee yedu yeparliament yakabudisa kuti $3 billion United States dollars dzakabiwa dzanga dziri meant for command agriculture Saka masanctions ari kuti tapapi. Tinozwa kuti hanzi hakuna mari hurumende inonyenyaya masanctions hurumende haina mari. Haina mari yekuendesa mari muzvipatara kutenga mushonga, kutenga mabhuku muzvikoro kuti vana vadye. Kuti ino madoctors vapiwe mari, masivo tenders vapiwa mari. But vane mari yekuswera vachiba, uyezve vane mari yekuswera vachifamba. Tinoziva isu kuti vamunangagwa havagari pasi. Kuda kudai hanzi vaenda kuRwanda, kuda kudai vaenda kuRussia, kuda kudai vaenda kwakati chabuda hapana. Tikaita cost benefit analysis kuti matrips aya avari kuita, chii chavari kuuya nacho munoti hapana chiri kufamba. Itori nyaya yekuti munhu ari kutotsvagawo mari siri kufamba. Kunenge kuchitwa yeti tinoziva kuti homwe yedidi tichaishi.
Pane mubvunzo muzvare Hlatyo, pane mubvunzo unogara uchitaurwa nevanhu unotaurwa zvakare nezano PF kuti mutungamiri weMDC kana kuti utungamiri weMDC ndiwo wakanotsvaga iwaya masanctions. Munganyatsojekesa here ipapo?
Isu seMDC hatisisi takanokumbira masanctions. Kana pane bato rakakumbira masanctions, ibato rezano PF. Nekuti bato rezano PF ndoriri kuuraya zvizvarwa zvemuZimbabwe. Nhasi uno ranga ndichitaura ndisara takanga tiri kurufu kwaHilton uyo akaurayiwa nemapurisa, police brutality. Ndo zvinhu zvinoita kuti masanctions auye. Tine zviuru nezviuru zvemasupporters nemanhembers eMDC akaurawa kubva 1999 pavambwa boka redu reMDC. Ndo zvinoita kuti masanctions auye kunyika. Nekuti dzimwe nyika hadzigoni kungotarisa dzichiona macitizens vari helpless. Vane an autocratic regime inenge ichiita repress vanhu on a daily basis. They can't just look and watch. Because domestic remedies angaonekwa kuti atoshayikwa.
Maybe if you can just answer that in English, that you know there is a lot of speculation or a lot of accusation out there, especially by ZANU-PF itself, that your leadership as the MDC are the ones who went and asked for the sanctions. What's your view on that?
Definitely, that is cheap propaganda. That is not true. If there is any political party in there, any political actors that have asked for sanctions, is ZANU-PF itself through its conduct. ZANU-PF has been killing citizens since independence. We go to Gukura, Wunti, all of the epochs that we have seen, violent epochs that we have seen in our. In our country, you see that ZANU-PF has been using the military, ZANU-PF has been using the police, to repress citizens, and that is the reason why we have sanctions in Zimbabwe. It's because of the conduct of ZANU-PF. Because the outside world cannot just sit and watch whilst ZANU-PF is repressing its own citizens, whilst ZANU-PF is conducting a gigantic corruption that we have seen since 1980. So this is the reason why we have sanctions in Zimbabwe.
Mm-hmm.
So ZANU-PF is responsible, which is why they need to reform for us to retain on a on a democratic developmental trajectory as a country. We need to make sure that we undertake reforms. This is why, as the FDC, we have said. In our reload document, which is basically our roadmap to make sure that Zimbabwe goes back on the right track. We have said we need to implement comprehensive reforms, social, economic reforms, as well as political reforms. To make
Thank
sure
you.
That we reform the way we do our politics, we reform our economic fundamentals, we reform the way that, the institutions. We are talking about, the police, the courts. We are talking about the military, the way that they interact with citizens. We really need to reform to make sure that we really become a democratic developmental state.
Thank you so much. I will just take a call. If you can stay on the line, we're coming to the end of our program. Hello, caller. Sorry, tokumbira regero tambo kubatisai kwengu wakati o makadi yenyu.
Nipuri makadi yenyu.
Ehe, tukutawara nani uyezwe muri kupi?
Ndinotaura naClara Chira ndekuJoburg.
Ehe, Chira taurai tinzwi.
Ya, tiridzera ndinotaura ndingobata kwese. Ndinoda kubata nechitizvo. Masanctions aya ari kutaurwa. anoto zvinorwadza kuti kana zvanotiepo zvave kwavo pachishona tinotizvo kana shuga ichahwigwa inoti zvakanaka kana zvave kwavadori izvozvo ndakokotiwa ndikatera ukaona zvanotiepo yakusimuka pane zvashinya kudivi ravo handii ndo zvainokwanisa kuita haigoni kuita mainteresi enyika vanoita mainteresi emaindividual chikororo chevanhu ndo chavanokoshesa kuchengetedza ndo chakaitirwa ari nese nemiritari yese chikororo chevanhu chinochengetedza mainteresi evanhu vashomanene kati nyika yese ichiungudza ichitambura zanupiyeti yakanyarara
aiwa mashoko makukutu
semadzimai zvinotirwadza kuti mai venyika vanosimuka kuzosimudza musoro patongova tikitiki bati nyika ichitambudzika ichiungudza vana vangani vari kutambura vachineteka vachisiyiwa dziri nherera vanhu vachirohwa mai venyika vakanyarara asi vozoti ngatitore holiday yokuchengetedza chiporo chevanhu interest yevanhu vashomanene why these people are dying 200 cabs dzinopinda munyika dzichinzi ndedzechiporo chevanhu but mahospitals kuti vaupgrade one hospital zvayo yasaingezvinoita
aiwa
tengera madzimota madhishi achitengerwa dzimota dzinotyisa mota one can upgrade aclinic zvinhu zvikafamba mota kuno matanzeni achona asina shanzeni mota anozoshanzena mishonga yechipatara vashanzeni muzii
aiwa tinotenda chaizvo sisi Clara regaiti nguva yedu ndo yadyanana regaitimbonzwa kubva kuna vamujuru asi tine vhidhiyo ya chief ndiweni vachitaura ivo pamusoro pemasanctions maybe let's just play a little bit of what he said then go to Mr. Mujuru let's hear what he said one of the chiefs
our current leader Emmerson Dambuza Mnangagwa has failed to manage our economy and now wants us to believe it is because of sanctions. This logic has no credibility at all. It has no evidence, it has nothing attached to it whatsoever. We have been pulled along in an emotional highway that will disappoint us as people. And so with that, we traditional leaders who call ourselves the College of Chiefs, we are formally asking Emmerson Dambuza Mnangagwa to do the honorable thing, and resign with his administration. For they have failed the economy, they have failed this nation, they have failed the people, they have bankrupted this country. With such a CV in the private sector, an individual will be shown the door.
We're hearing the star from Chief Ndiweni, but let's go to Mr. Mujuru quickly to just sum up what everyone was saying. What's your view as ZANU-PF? Because there were a lot of people that came in with different views about what's going on in your party, especially regarding the sanctions.
Pane vanhu veMDC vanoramba vachitaura kuti zvo ma sanctions have nothing to do ne vanhu veMDC. Ichocho hachisi chokwadi. Even vanhu vakaenda paGoogle kana paYouTube pacomputa papi vanonzwa vamushakabvu vatsangirai vachitaura kuti masanctions akaisirwa kuvabatsira ivo even vaasamutambara futi vanoonekwa ipo pamasaisai vachitaura zvimwe chete izvozvo masanctions aya haabatsire nyika yezimbabwe as a whole anotokuvadza nyika akaiswa with the intentions yekuti zvo kana vanhu vashupika semashupikiro ambotaurwa namai vafuna vari kuzimbabwe vachinge vashupika kudaro vashungu Zimbabwe number one iri landlocked number two izvozvo hakuna productivity hakuna mabasa mhuri yoshupika kana mhuri yashupika manje yozochinja vatongi mukushupika saka yese inonzi regime change saka isusu tiri kuti aiwa izvozvo hatidi tinoda kutsarudza vatungamiri vedu tega and tinoda kupiwa mukana wekuita zvinhu zvedu tega nemaoko edu ndosaka tiri kuratidzira mangwana
Aiwa, tunotenda vamchuru sir. Today was really hot.
Yes,
so we're going to have to call it a day. Thank you to all our guests. I'm Marvelous Mhlanganya, who are in Washington.
Minango sithandekile njalo lapha usikhumbuzo umlalazi ke na ulombiko obehlukeneyo uthi ama sanctions akasuso as a priority esekulandela i devolution of power.